musangano uyu musangano unosanganisira vashandi vehurumende kubva kuma departments akasiyana siyana ma ministries ari andamberengwa ndivo vanhu vatiri kusangana navo kuti tikurukure nezveurema hwedu nenzvimbo dzakasiyana siyana dzokuti ivo vanoshanda muhurumende avo semavoko anonzi nehurumende svitsa izvi vasvisire kwatiri vano mukana wokuziva kuti tinosvitsa panani napanani isivo tichizoona kusangana pakubata pamwe chete nemaorganizations kana madepartments ehurumende.
Asi pari zvino muri kubatwa sei nehurumende sevakaremara?
Hurumende pane apo neapo painobatawo asi zvisati zvichiti kugutsa isu zvikuru sei kana tiri kuenda kuministry of social services. Social services haisati ichispecializa mumadisabled chete, inongomirira yakandangana navanhu vanonzi vari vulnerable, kureva kuti inosanganisira varwere, vakaremara, maold age, maafeni, zvinhu zvakangu vakamwe vakangosiyana siyana kana kuti vanotambura. Saka isu kana tichisanganisiwa nevanhu vakadaro panotiremera, nekuti isu tinenge tichingobva neurema hwedu patenge tabva nahwo hahuchinji. Ava vamwe vanenge vachingoti vanenge vane health yavo kana kuti vozosvika sevane maold age, vosvika pachinguri chokuti vakura ndopo vopinda zvematiri. Mabatirwo atinenge tisingaita hatifadzi, plus isu hatina mukana wokutaura zvatinoda kuhurumende directly.
Saka musangano wamuri kuda kuita musi wa4 uyu munofunga uri musangano here ungazochinja raramo dzenyu?
Tinotarisira kudaro kuti ivo kana vakange vavuya vakanzwisisa zvinangwa zvehurumende nebumbiro romutemo rehurumende nebumbiro reduwo, nokuti pane act inenge ichidudzira kuti vakaremara vanofanirwa kubatwa sei, plus vakaremara vanofanirwa kupinda mastructures ehurumende akasiyana siyana, panoitwa zvingava kuchikoro kana kune school SDA SDC pova neimwe memba yakamirira vakaremara, kana pangava pakanzuro movavo nenhengo yakamirira vakaremara kana mbiri, vanogona kuti budiriro isangova one-sided asi ive inosanganisira vakaremara padevelopment.
Tinoona kuti vamwe vevakaremara vari kuda kukwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi. Muri kuona mapato ari kukubatai zvakakodzera here?
Mapato kashoma anosiyana, plus kazhinji zhinji havazoiti follow up kuona kuti apa pamire sei apa pamire sei. Hatisati tichigutsikana namabatirwo kungava kumapato kana kuti muhurumende, nekuti tinoona sekuti isu tinobatwa kana kudzvanyirirwa kuti tizvimiririrevo mumapato imomo.
Ko tichitarisawo ZEC?
ZEC ndo imwe isati hatina zvainogona kutiitira, nekuti zvikurukuru tingange tichiita kuvanhu vari sight impaired. Vani vavo havagoni kuzvinyorera kana kuzviverengera zvinenge zvakanyogwa pamapepa pakuvhota, asi vanotonzi vainge navamwe vanhu vandovanyorera. So hazvizoiti free kwavari, nekuti ungatoko kutitarisirwa kuti iye aite zvekutanga abudza mutinjere pakati iye asingaoni. Taifunga kuti isusu ndo patinoda kutiri tichitaura navo kuti aiwa dai vachinja vakaona kuti ari sight impaired anopiwa nzira yake yokuvhota yakakwanirana yari free kwekuti aite akasununguka.